This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musuwe shondo kubvumbi 24, 2016. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tumakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinokwidza kunetsana kwekambani yeNational Railways of Zimbabwe nevashandi vayo kusangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO. Vagari vemuHarare vosaina gwaro rekumisa kupindira kwegurukota rezvematunhu mukufambiswa kwebasa mukanzuru yeguta. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti sangano ravo harisati rawana mhinduro kubva kusangano reInternational Labour Organization pamusoro petsamba yavakanyora svondo rapera yekuti sangano reILO ripindire mugakava riripo pakati pekambani yeNational Railways of Zimbabwe nevashandi vayo avo vari kurangwa mabasa. Vamoyo vanoti chinovafadza panyaya iyi ndechekuti sangano reILO rakanyorera kumahofisi aro ari muZimbabwe richida kunzwisisa kuti nyaya yavakasvitsa yaive yechokwadi here kuti rikwanise kutorawo matanho. ZCTU iri kuda kuti ILO imanikidze hurumende yeZimbabwe inove muridzi weNational Railways of Zimbabwe kuti ibhadhare vashandi vayo mari dzavo idzo vanoti vave nemwedzi gumi nemishano vasati vatambiriswa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Hatisati tapiwa pfungwa dzavo kuti nyaya iyi vachaibata zvakaita sei, asi tinodziziva kuti vatambira tsamba yedu vadzoka kuofisi yekuHarare yeILO. Sezvo munodziziva kuti ILO ine maofisis nyika dzese. Vachida confirmation yekuti nyaya iri kutaura neorganization yevashandi muZimbabwe ndizvozvo here. Saka zviri padare, tatomirira kuti inyaya vachaibata sei, sezvo kuri kuchora kodzero remushandi kuti mushandi agare asingatambiri. Tiri kutarisira kuti nguva inoteera iyi vanenge vatotipa pfungwa dzavo kuti vachaita sei nechiitiko ichi.
Asi chii chakaita kuti mufunge kutora danho iri? Matadza here kuti munge muchiteera matano anogadzirisa kunetsana uku muZimbabwe?
Tingati madanho akaitwa nevashandi veRailways kana kuti maunions anoorganiza kuRailways anotozivikana muno munyika. Misangano yakati wandei neMinistry of Labour, misangano yakati wandei neMinistry of Transport. Takaedza nepatinokwanisa kuti hurumende ikwanise kubhadhara vashandi ava sezvo vakawanda. Munodziziva kuti Railway ikambani yehurumende. Madanho yese takaita haana kutipa zvinotigutsa nenyaya yekuti vashandi takutopinda gore rechipiri vashandi vasingatambiri. Saka taedza nepatinokwanisa muno munyika kutaurirana. Tiri kuona kuti haya hapana chiri kubuda.
Tinoona kuti iyo hurumende ine zvakawanda zvairi kutadza kuteedzera zvinenge zvabva kuILO. Mungaona paine musiyano here rwendo runo rwekuti ingazotambira zvinenge zvabva kusangano reILO?
Maziviro edu ndezvekuti mashandiro eILO ndeyekuti kana pane zvabuda kuILO zvinotorwa nenyika dzakawanda dzakasiyana-siyana. Railway inoshanda ichishandira vamwe vanhu vakasiyana-siyana. Tingati tingava kutakura zvino magudzu anovatsira mamwe makambani dzezvimwe nyika. Saka tiri kuona kuti kana nyika idzodzo dzabata nyaya iyoyo dzinogona kuvachiisa pressure kuti Railway ikwanise kutevedzera zvinenge zvichidikanwa neILO.
Ava vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Vagari vemuHarare vachitungamirwa nemumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Jesse Fungai Majome vari kusaina gwaro rekukurudzira kuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vasaisa maoko avo mukufambiswa kwebasa mukanzuro yeHarare. Muzvare Majome vanoveve MDCT vanoti kupindira kuri kuramba kuchiita vakasukuwere muHarare City Council kunotyora Section 264 Subsection 2 yebumbiro remitemo. Vanoti mugwaro iri vari kuda kuti vagari vabvumizwe kushandisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo mukutuma vanhu vavakasarudza kuti vaite basa rekanzuru zvakasununguka uye kuti makanzura abvumizwe kuzadzisa zvido izvi pasina kumbunyikidzwa. Gwaro remasiginicha iri rinotarisirwa kuzonosvitswa kuna vakasukuwere. Tabata Muzvare Majome kuti tinzwe zvizhinji.
Semugari muHarare anoziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsotaura kuti vanhu kana vavhotera vasarudzira makansela avo vanotungamirira guta ndivo vane kodzero yekunge vachivadzisa kuti vakwanise nguva chaizvo zvavanoda. Ndirikukurudzira vagari vemuHarare kuti vasangogare vachingosvipirwa negurukota rezvelocal government nekuti kodzero tinadzo dzizere, asi isu tikangonyara tikangoita kunge zvimumu tichingotarisa tichingosvipirwa tichipfirwa tichichekwa-chekwa chokwadi hapana zvataita. Saka isusu sevagari vemuHarare ngatisimudze izwi nekuzivisa minista ivava kuti isusu tinoziva kodzero dzedu. Minista muHarare dzira watorega zvako, hatizvibvumidzi isusu varidzi veHarare tine masimba ari mubumbiro. Izvi ndiri kuzvita nekuti zviri kuitwa negurukota here ari kuita zvinhu ndezvepolitics.
Kwaivo vagari vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Ii vagari vari kutambira kuridziro zvandingati zvakanaka nekuti pari zvino vanyora vasvika 170 asi vanove vakawanda nekuti mapetition anonoka, asi ndaichishaya kuti ndingaita kuti ndishambadze kuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai. Saka ndiri kuona mumazuva mashoma apfuura pekubvira minista vakazotsikizira kuti vakuda kudzinga meya, ndaona vati wandei vanhu vari kunyora. Saka nyaya yekushambadza shoko iri nekusvikawo paindanet nekuti petition iri paindanet, saka zvinoita kuti itinonoke. Asi ndiri kukurudzirawo kuti vanokwanisa ngavaende, nevanokwanisawo kuiprinta voipa vanhu kuti vaite zvekusaina vega vega. Zvinoita zvakare kuti masignature awande chaizvo minista vazive kuti Harare kwete minista taamatemba akasvinura hatidi.
Muri kuda masignature anosvika huwandu hwakadii kuti munge muchikwanisa kuzotora matanho amuri kutaura?
Dai zvaiita kuti munhu wega wega anogara muHarare asaini ndozvandaitoda, asi ndozvati hazviti. Asi ngati chero akawanda tifanira kuti minista vanzwe nehuwandu kuti izwi revanhu vemuHarare rati kwete minista, kumuHarare kwete, mirai kwamakamira ikoko, tiremekedzei, remekedzai bumbiro redu remutemo, remekedzai masimba edu, remekedzai tinadzo pfungwa, hatisi vana vadiki.
Ava vanga vari mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Jesse Fungai Majome vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyaya unyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza vaBarnabas Mawire vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kucharamba kuchikanganisa mwaka yegore negore muZimbabwe. VaMawire vanoti varimi vanofanirwa kudzidza zvakasimba kushanduka kwekunze uku kana vachida kuti vakwanise kubudirira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pekushanduka kwekunze.
Mumaruva matinopinda umu pari zvino zvatiri kuona ndezvekuti mwaka wanga usina kumira mushe, mvura yakanonoka kunaya. Ndobva yazotanga kunaya, ndingangoti kana takatarisa pane mamiriro emwaka wedu muZimbabwe, pane inonzi October, November, December. Nguva iyoyo zveshuwa mvura haina kunaya zvakanaka. Yakamenesa mbeu, mbeu dzacho dzikaoma nekuti yakatiza. Asi kana takatarisa kubva muna February, March, ndingangoti kubvira pakati paJanuary, February, March, mvura yakatanga kunaya zvakasimba kunzvimbo dzakati wandei. Zvakabatsira zvikuru kuti mvura iyi yatingati yekunwa inogona kunge yakuwanika kune dzimwe nzvimbo. Asi kuti titi zvichabatsira pazvirimwa zvakanga zvatsva kudhara, uku kwanga tingatoti hapasina chichabuda.
Tiri kunzwawo kuti kunze kunenge kwaratidza kukasika kuchinja, vamwe vari kuti kwakutotonhora. Zvinei nemamiriro ekunze?
Ndo zvataa tiri kutaura zviyaka kuti nyaya iri kuitika yekuti mashandukiro ari kuita mamiriro ekunze aya ndo ari kukonzera kuti pane imwe nguva kunoitika arinonzi maextreme weather events akafanana naiwaya. Kana muchatondera gore rapera iri vakandemire ndofunga maimbozwa nyaya yemaheat waves. Saka zvese izvi zvine chekuita nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza vaBarnabas Mawire vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu, uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa navatemba muliswa vaimbova nhengo yedare reparamende uye varivo sachigaro weZANU-PF kuMashonaland West Province. Asi iko zvino vakavamba vachitungamirawo sangano revechidiki reYard. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma muliswa.
Aiwa, ndinofara.
Vamuliswa, nhasi kuti tinge tichitaura nenyaya yesangano ramakaumba reYard. Patakapedzira kutaura zviya, manga muchiti makuenda kumatunhu akasiyana-siyana kuti muende kunodzika midzi. Makwanisa here kuita zvamanga muchida kuita izvo?
Chokwadi, pandakakonai tanga tine National Executive yeYouth Advocacy for Reform and Democracy, inova iri organization yevadiki inotarisa kuti vadiki 2018 vanenge vapindawo muzvigaro kumapati akasiyana-siyana vachisangana. Kunational takapedza ndikafamba kumaprovince, paya maprovince ese ndakapedza. Tikafamba kumadistrict executive committees futi hatinawo, anenge pane mudzviti wese idistrict executive committee tinosvika ipapo. Takapedza ese over 80 munyika. Iye zvinezvi taakumaconstituency. Ndinofara kutaura vateereri kuti iye zvinezvi yadhi muconstituency mese munyika 210 yavamo. I11 main committee inenge iripo yevechidiki vanenge vachimirira mayouth nevabereki mune zvinhu zvakawanda zvebudiriro zvedevelopment kana mainputs pavanenge vachiuya vachidawo futi kuzivawo kuti makansela nemaMP vakasarudzwa vari kushanda sei, nekuti dzimwe nguva vanhu vakasarudzwa havadzoke kuvanhu vanenge vachida kuvhunzawo makanselers vacho. Saka mari yacho yamaitaura yekuti muchaita zvinhu zvamakavimbisa vanhu kuvaka zvipatara, marodhi nezvakadaro, kudzidzisa vana, ichawanikwa kupi? Saka ndirwo rwendo rwatafamba kuti kuconstituency yese munyika tavamo, ende kumawadzi futi mune nzvimbo dzenge vana masvingo, vana matinoti kubhinga uku muurungwe West mese mandinozikanwa nembiri yangu, mawadzi ese amo, vane misangano yavakuita.
Saka apa muri kushanda nevechidiki kubva kumapato ose akasiyana-siyana?
Vese vechidiki tiri kushanda nawo. Takatambo kuti tishande ne16 to 35, kasi vechidiki vatinoshanda navo vakati ko kune vamwe vanosvika 40 vari 35 kana 50-60 vachiri vadiki, nekuti zvinoitika mapato emuZimbabwe vanoramba vachinyepera vechidiki kuti uchapinda uchapinda. Saka kunotiwo mayouth ane 50 years saka vakakumbira kuti aiwa, tine vakoma vedu vakatanga kupinda muzvigaro, wakuma 45, wakuma 50, wakuma 55, kuma 60. Tadini kushanda onao. Saka muka ona, wari 16 to 35, wakabata nene wari 35 to 60. Muona kutikana kuenda kuelection cha chayo, wano wina, nekuti wakati wande, nekuti munofana kuona tupa voters row, maka wanda say. Wechidika wasati wa wanda pa voters row, kasi waka wanda munyika. Saka toda kuti wandu wao munyika utarizike futi pa ma voters row. Ndiko kuti wange wachigona kubetrana ne wamu wachivotero one wechidika wacho kuti wapindo. Kasi izwa wanga itewega wasina wao futi mkuru. Awasi kuta watatidi wakuru aiwa kurungwa westuku ku ward 15. Tina coordinator ane 73 years old. Kivano zibaba Jake. Vane mwanao aliku university. Aliku ita third year. Wawani kuto tawala uti kushanda kwa ndugu. Kutu shandira iye. Kana adzoka. Anu wanao chigaroche ward coordinator kutazo itao counselor. Ndiko kuna kizakuri kuita zini. Kutu hivini. We chikura apana mbele kasingati kuona mwanao akachitunga mirirao.
Asi jamuru kutawala vamulisi kwa vamwe. Vano gona kusazo. Nyazo zinzi kuisisa. Nekuti kajinji vanu wanu. Neta jumatu. Ngirwe nyika avadi vechidiki vatingati vanenge vaine ruzivo rwakati JK nezvavanofanira kunge vachiita amusi kusangana here nematambudziko nevamwe vari kuramba zvamuri kuita nevechidiki
zviri kunetsa nekuti chokwadi ndechekuti vagara vachishandisa vechidiki panyaya dzekurovana panyaya dzekuti vashande pasina zvavanovaitira pano vatara ndikapinda muchigaro ndichakwanira basa ndichakura tsvagira maprogramu maprojects anenge aripo kuti mubudirire kuti muyambuke asi vapinda vanobva vakanganwa saka vechidiki vatambura kune vanhu vakagraduate 10 years ago asina basa kuiye zvinezvi akugara pamusha anofanga akushanda kuti abetsere vanin'ina vake pamusha nevabereki vake kasi nhasi vabereki vake ndovachiri kumuchengeta asi vakatengesa mombe kuti aende kuchikoro nguva yakwana yekuti vanhu vazive kuti uku kushandiswa katenge tichitwa hapana mapati ese takataura nawo kuti titaure 2018 muchapinza vechidiki here urongwa hwenyu nevechidiki huri papi nekuti mukaona dzimwe nyika dzinenge dziripo vari kutungamira ndevechidiki kuTanzania huku Magufuli ariko anova ari president akabva kuchama chamapinduzi akaenda kuhondo ane 54 years kuCanada prime minister wacho mukuru ane 43 years old mukaona mai mugirupa wakapinda sa minister vanga vane 25 years old Simba Makoni zvakare angari under 30. Saka chii chinotadzawo vechidiki ezvinezva nemakoreyawo vapiwo zvigaro.
Aiwa, tinokutenda zvikuru vamuliswa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinotenda nengo yamatipawo.
Manga makateerera kubva kuna vatemba muliswa vaimbova sachigaro webato rezanu PF kumashondaland west uye vari nengo yeparamende asi iko zvino vave kutungamira sangano rinozikanwa nekuti yard aiwa ama wadiwa nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokuoneka ine mufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai maoko ajonga kandemiri
Tinotenda zvikuru blessing nechirongwa chako chinodzidzisa. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Sangano revashandi reZCTU rinokwidza kunetsana kwekambani yeNational Railways of Zimbabwe nevashandi vayo kusangano reILO. Vagari vemuHarare vosaina gwaro rekumisa kuisa maoko kwegurukota rezvematunhu mukufambiswa kwebasa mukanzuru yeguta reHarare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mumaoko amavhilasi musanganya uye.